Vadzingwa basa ava ndiva Webster Shamu avo vange vari gurukota rezveumhizha hwemakombiyuta, gurukota ranga richiona nezvedzidzo yepamusoro, amai Olivia Muchena, gurukota ranga richiona nezvemhando dzemoto, vadzikamai Mavhaire, mutevedzeri wavo vamunacho Mutezo, gurukota ranga richishanda riri muhofisi mavamugabe vadidmas Mutasa, gurukota ranga richiona nezvevechidiki vafrancis Nema, gurukota ranga richiona nezvevashandi vanicolas Goche, pamwe negurukota ranga richiona nezvedunhu remashonaland East vasimba Neuta Mudarikwa. Mumwe wevadzingwa ava vamavhaire vaita hasha pata vabvunza nezvekudzingwa kwavo.
Musi wandambo wapoindiwa wakambondifunza here izvizvo? Handakusarudzwa navanhu, ndakasarudzwa kuconstituency kwangu danhasi ndiri senator. President nokuona zvakakodzera nguva iyeyo kuti vandiite minister. President ndo vana masimba kuti vanozoona zvakakodzera kuti handichakwanisi kuita pita minister. He wanted to comment on authority that is invested in the president. Unoona zvichifamba izvo.
Asi vamavhaire vazotenda vamugabe nekumbovapa mukana wekushanda muhurumende yavo, vachiti ivo vanoziva kuti vakaita zvose zvavaikwanisa kunyange hazvo zvinhu zvanga zvakaoma panguva iyo vasati vadzingwa.
Zvishamari, ndinongotozi ini ndakati ndeivozvo muchikoro mbichana. Kana iwo ukapuwa chinhu vakati vaya vakati taenda kupuwa chakwana, vakatora chiya vakapavo umwe, unotama kuti vakanga uchipuwawo zvevamwe vakanga vasipo.
Zvichakadai, nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe vaGeorge Makoni vati zvaitwa izvi zvinoburitsa pachena kuti muzanu PF magara mune kurongerana.
Indoona kuti zvanga zvichitaurika zviya zviya kuti pati iyi ine uori, ine kusarongerana kwakanaka, ndezvechokwadi.
Vaimbova mutungamiri wesangano revadzidzi rezinasu vaPride Mukono vati kudzingwa kwaitwa amai Mujuru nemakurukota aya ayo anofungidzirwa kuti ari kuchikwata chaamai Mujuru kwaakureva kuti nyaya yekuti ndiani achatora matomu kuna vamugabe haisati yatombotanga. Kudzingwa kwaitwa amai Mujuru nemakurukota aya muhurumende kwakakureva kuti vamugabe vachadoma vatevedzeri vatsva pamwe nekuvandudza dare remakurukota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.